Misoro yenaudza nhasi chipiri ndira 1 2019. Vana chiremba vari kuramwa mabasa vanoti hachisi chokwadi chekuti vawirirana nehurumende panyaya dzemihoro dzavo sezviri kufambiswa padande mutande reTwitter. Vanhu vakawanda vanoti vari kutanga gore idzva vasina tarisiro yakanaka mune remangwana ravo sezvo zvinhu zviri kuramba zvichioma. Vagari vekumaruwa vochema-chemawo nekuoma kwavanoti kuri kuita upenyu hwavo panguva iyo vamwe vavo vari kunyimwa mbeu nefotireza zvinopiwa pachena. Sangano reTraffic Safety Council rinoti kuwanda kwetsaona mumigwagwa kuri kukonzerwa zvakanyanyisa nevatyairi kudarika zvimwe zvikonzero. Muchirongwa cheLive Talk kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika muzororo regore idzva pamwe nezvisungo zviri kuitwa nevakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4937270 ne9885 shortwave.